nhengo idzi dzakasungwa nezuro mushure mekunge dzamhangarirwa nekumapurisa naamai muchuchuti ava vakaramba kupa mukana mumwe wavo vaalec tabby vakadumwa nebato ravo vachiti vakabirirwa amai muchuchuti vanoti pamusoro pekurohwa vakabirwa mari inosvika mazanamana nemakumi mana nemapfumbamwe emadhora ekuamerica mutongi wedare muzvare grace tupiri vati nhengo idzi muzvare esnard zishiri emachiriga garikai mupandawana ropafadzo tabe pamwe namatthew giani vadzoke kudare musi wa3 kurume vachibva kumba gweta revashanu ava vaomen mafa vekwamutendi shumba and associates vati vashanu ava vari kupomerwa mhosva mbiri dzekutyora mutemo wecriminal law codification reform act chikamu 89-113
vachinziwo nhengo dzikupomedzerwa mhosva yekuti dzakavarova nechitinha dzikavatorera pesi yavo yanga ine mari inosvika iyo 494 $3000 bond cellphone yavo uye gwaro ravo rekufambisa repassport izvinhu zvakaitika pamasvingo 6 musi wenomination court musi wa26 january 2022 saka tapinda mudare redzimhosva nhasi tichida sachikumbiro chekuti vatongwa vachibva kumba chikumbiro icho chinova chagamuchidzwa nemutongi wepamasvingo majustice court vakazonzi ivo vadzoke kumadare redzimhosva musi wa3 march apo vachange vachitongwa nyaya yavo mawitness so far ava muchuchisi ndivo maitokozera muchuchuti vakazvimiririra
mutevedzeri wemutauriri weccc mumasvingo muzvare lima hati vapomera bato rinotonga rezanupf mhosva yekupindira munyaya dzavo ichishandisa mutemo kushungurudza nhengo dzavo
isu setriplec tinotungamirirwa napresident advocate nelson chamisa tikurwadzwa zvikuru nemutemo mashandisirwo ari kuita isu tinoti tikanetsana mumba medu zanupf yotomhanya sunga hama dzedu kusunga vanhu ichiendesa kumakotsi ivo sondorapfuura vakaita maelections avo muprovinsi yekutsvaga vatungamiriri vavo vakarovana vanhu hapana kana kunzwa kuti vakasungwa asi mapurisa aivapo iye vangonzwa kuti anetsana vari kumanya kusunga hama dzedu kuendesa kumakotsi saka naizvozvo ndokuti mutemo ngauchishande zvakafanana
studio 7 yatadza kunzwa divi rezanupf sezvo nhare yasachigaro yebato iri mumasvingo varobson mavhenyengwa yanga ichiramba asi vamavhenyengwa vanogara vachiudza studio 7 kuti bato ravo rinoremekedza mutemo nerunyararo vebato reccc vanopomera bato rezanupf mhosva yekuita mhirishonga kunhengo dzavo uye kushandisa mapurisa kusunga nhengo dzavo ccc inopomera nhengo dzezanupf mhosva yekuponda nhengo yavo vanyachazvambe mawere gore rapera kwagutu uye mhosva yekupamba imwe nhengo yavo vajohn mupanduki kwemazuva maviri kubhikita mwedzi wapera zvichakadaro gweta riri kumirira mhuri yavazhambe vamateni mureri pakusungisa nhengo dzezanupf dzinonzi dzakaponda mumwe wavo vanoti nyaya ichiri kuenderera mberi kunyange mumwe mukuru webato iri vaipomerwa mhosva iyi vabhasta mafio vakashayika
havana kungopa vakaenda kundoripota nyaya yavo pavakanga varopa havana kuripotera munhu 1 vakaripotera vanhu vanga vakati wande vane chitsama vavaiti ndovanga vavarova nedanda apo pavakazorakazokonzera kuti vasvike pakushayika kwavakaita saka nyaya yedu isu tiri kuramba tichienda mberi nayo nokuti tinoti vanhu vose vakaparticipata imomo vakaparticipata pakurova vazhambe vanofanira kuti vasungwe kana hapazoonekwawo kuti mushakabvu waiva pati yevanhu ivavo kana akafavo vaperavo pano pasi kwaari but kune vanhu vanenge vakasara vanofanira kuti vawanike vachiinda kumatare edzimhosva vachindotongwa mhosva yavo kana vachichenurwa vochenurwa asi kana vakabatwa nemhosva voita kuti vapuwe mutongo wakaenzanirana navo
vamafio ava vakashayika munjodzi yemugwagwa kwacho hambaka kwagutu svondo rapfuura vakavigwa musi wa8 pamasvingo provincial heroes acre mushure mekuita gamba redunhu nehurumende vamafio vaimbova kanzura wezanupf muwadhi 33 kwagutu uye sachigaro webato iri mudunhu iri mushure mekusiya basa muchiuto gore ra2004 vanonzi ndivo vaitungamirira vechidiki vezanupf avo vakabata vazhambe vakavarava zvekuita kafira mberi ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini godfrey mutimba